Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Tinosangana zvakare Manera nhasi uri musi wechishanu chikunguru 31 2020. Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vanga vari gurukota rezvekurima vaparents shiri ava vakashaya neCovid-19 nemusi wechitatu varadzikwa paNational Heroes Acre muHarare. Uwandu hwevanhu vafa neCovid-19 hwakakwira kusvika pamakumi mashanu nevatatu nezuro. Pane vanhu vakawanda vasungwa pamwe nekurohwa muHarare nhasi muzuva ranga rakarongwa kuratidzirwa neboka riri kuzvidaidza kuti July 31st Movement. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vanga vari gurukota rezvekurima vaparents shiri ava vakashaya neCovid-19 nemusi wechitatu varadzikwa paNational Heroes Acre muHarare, mutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa vachikurudzira vana chiremba nevana mukoti kuisa zvido zvenyika pamberi nekudzokera kubasa kuitira kuti vabatsire kudzivirira kupararira kwechirwere cheCovid-19 icho chapararira pasi rose. Godwin Manguja anotipa nyaya inotevera.
Vamunangagwa varumbidza mushakabvu semunhu aiva nerudo, aida runyararo, aifarira basa rake uye aizvininipisa kunyange hazvo aive gurukota rehurumende. Vati mushakabvu akarwa hondo yerusununguko zvaidadisa uye pakushaya kwake munhu ange ave kusimudzira mabasa ekurima nebazi rake rezvekurima. Vamunangagwa vati vashiri vaida kuti vanhu vabatane kugara murunyararo pamwe nekugara zvakanaka izvo zvinove zvavakaendera kuhondo. Asi mutevedzeri munyori mubazi rezapo vamujobisa noko vati havabvumirani mashoko avamunangagwa vachiti vashiri nevamwe vavo vakakonzera kusagadzikana kumatebelele neMidlands panguva yekukura hundi izvo zvinozivikanwa nenyika yose.
Chokwadi ndechekuti nyaya dzavo dzekugura hunde dzeviolence dzemaatrocities akaitika yese iwayaya ndiwo machief architect. And hongu ushamari kana muri mushamari muri muchiba mese hangazoti mumwe wako anga akashata. But isusu sezapo sebato rezapo hatisi kufara nazvo kuti izvo akafa nyaya dzake dzisina kumbogadzira.
Vamunangagwa vakurudzira vana chiremba, vakoti nevamwe vashandi vezveutano kuti vaise zvido zvenyika kumberi nekudzokera kumabasa kuti vabatsire kudzivirira kupararira kweCovid-19. Vati ino ndiyo nguva yekushanda zvakasimba kudzivirira Covid-19 vachiti kurega vanhu vachifa hazvina wazvinobatsira.
When the pandemic rises and the death toll rises, there are no winners, none at all. Tinopera tese kufa. I therefore urge all of us to continue to act with care to prevent the spread of the deadly pandemic.
Asi munyori mubazi remachiremba anorwira kodzero dzevanhu Dr. Norman Matara vaudza Studio 7 kuti machiremba nevakoti vari kutoita izvi uye hurumende inofanira kuvabhadhara mari dzinoita kuti vakwanisewo kuzviriritira nemhuri dzavo. Vatiwo hurumende inofanira kuisa zvikwanisiro pamwe nehanzu dzekuzvidzivirira kubva kuCovid-19 muzvipatara zvose munyika.
Marinya yakakosha. Vanhu vangaramba vachienda kubasa kunoshandira pasina muripo. Vanhu vane mhuri dzinoda kuchengetwa, vane vana vanoda kuendeswa kuzvikoro. Kana kuti titi vanhu ngavangoenda kubasa for national interest, ivo vasina chavari kuwana. Hatione pane zvinoita sei, hatione pane zvinobudirira.
Vaimbo vegurukota rezveutano muhurumende yemubatanidzwa zvakare vari munyori anoona nezveutano muMDC Alliance Dr. Henry Madzorera vaudza Studio 7 kuti hapana angada kushandira mahara ivo vamunangagwa nevamwe vavo vari pamutambara kede.
Hapana chinhu chinonzi national interest chokushandira mahara vamwe vachiluta $60 million. Hakuna zvakadaro.
zvakadero kana takuita personal interest ngatisacrifice tese kubva kumusoro ivo ngavatange varatiraratidza nzira kuti ndozvinoitwa national interest izvi voita give up zvemapeksi zvavo nekuluta kwavo then madhokota nemanesi vachaonawo kuti munhu wese ari kudini ari kusacrifice let's sacrifice also
Dr. Madzorera vati kubatwa kwakaitwa vakuru vakuru muhurumende vakaita savashiri necovid-19 kuchasvinudza vamunangagwa nevamwe vavo kuti vagadzirise zvinhu muzvipatara
COVID-19 chakanakira ndechekuti hachisi chirwere chevarombo hachisi chirwere chevapfumi chirwere chemunhu wese mupfumi murombo ari mupawa neasiri mupawa so chinoenzanisa vanhu vese
vashiri vange vave nemakore makumi matanhatu nemashanu vakapinda muchiuto pakawana nyika rusununguko muna 1980 vakakwira kusvika pachigaro chekuva mukuru wemauto emuchadenga kusvika muna mbudzi 2017 apo vakazodomwa kuve gurukota rezvekurima mushure mekunge mauto abvisa pachigaro vaive mutungamiri wenyika mushakabvu Robert Mugabe vashiri ndivo vaive mukuru wemauto e5th brigade ayo anopomerwa mhosva yekuuraya vanhu vanodarika zviuru makumi maviri panguva yegukura hundi kumidlands nematebeleland mauto e5th brigade akadziswa basa ravo kwemakore maviri nemauto 106 akabva kunorth korea uye paaive mumatunhu emidlands nematebeleland kubva muna 1983 kusvika muna 1987 mauto e5th brigade aishanda nebazi renational security iro raive pasi pavamunangagwa kubva muna 1980 kusvika muna 1988 ndakamirira studio 7 muHarare ndini Godwin Mangudla
Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti vanhu vanosvika zviuru zvitatu nemakumi mapfumbamwe nevaviri kana kuti 3092 vakabatwa nechirwere charura pasi rose checovid-19 uye uwandu hwevanhu vafa hwakakwira kusvika pamakumi mashanu nevatatu kana kuti 53 bazi iri rakazivisawo kuti uwandu hwevanhu vakanga vapora kusvika nezuro hwakanga hwoyo pavanhu mazana mapfumbamwe nemakumi maviri nevana kana kuti 924 vanhu vanosvika mazana maviri negumi nevatatu kana kuti 213 vakawanikwa vaine chirwere ichi pavanhu zviuru zvitatu nezana nemakumi mapfumbamwe nemumwe chete kana kuti 3191 vakavhenekwa kuonekwa kana vaine chirwere ichi dunhu reHarare ndiro riri pamusoro pauwandu hwevanhu vane chirwere ichi iriine vanhu vanosvika chiuru nemakumi manomwe nevashanu kana kuti 1075 richiteverwa nedunhu reBulawayo iro rine vanhu mazana masere nevashanu kana kuti 805 vakawanikwa vaine chirwere ichi kusvika pari zvino makambani akawanda munyika anonzi ari kumbovhara zvichitevera kuwanikwa kwevamwe vashandi vaine chirwere ichi nemusi wechitatu kambani yemabhazi yezupco iyo ine mvumo chete yekutakura veruzhinji munguva ino yemutemo unorambidza kufamba-famba kwevanhu welockdown yakazivisa kuti vashandi vayo gumi vakanga vawanikwa vaine chirwere ichi izvo zvinonzi neimwe nyanzvi yezveutano zvinonongedza kuti vanhu vakawanda vanofamba nemabhazi yezupco zuva nezuva vanofanirwa kunge vachiteverwa kuti vaonekwe kuti havanawo here kubatira chirwere ichi kana kuti contact tracing Johns Hopkins University Hospital yemuno muAmerica inoti vanhu vanodarika mamiriyoni gumi nemanomwe nezviuru mazana matatu kana kuti 17.3 million vabatwa nechirwere ichi pasi rose icho chaurayiwo vanhu vanodarika zviuru mazana matanhatu nemakumi manomwe nezvitatu kana kuti 673,000 pasi rose nyanzvi mune zveutano vari chiremba Dr. Edgar Munatsi vanoti kana panga pachine vamwe vana vezimbabwe vanga vachiramba kuti chirwere checovid-19 hakuna iye zvino yave nguva yekuti vabvume kuti chirwere ichi chapinda munyika zvachose uyewo kuti vatore nzira dzekuchidzivirira nadzo ngatinzwei vachitsanangura muhurukuro yataita navo
tinoti vanhu vari kubatwa necorona manhamba acho ari kukwira zvakanyanya zvinoratidzawo kuti chirwere ichi chiri kunyanya kutekeshera mumaruva chakatanga chiri chirwere chekungoti chakabva kunze kwenyika vanhu vaibva kune dzimwe nyika vachidzoka kumusha ndo vaiuya nechirwere checoronavhairasi asi izvozvi tiri kuona kuti chava kutapukirana chakutambidzanwa imomo mumatigere mumisha nekuti kaona manhamba emalocal ari kunzi malocal transmission akati wandei zvinoreva kuti hurumende ine basa rekuti ikwanise kuongorora vanhu kunyanyanya kutesta kuti tikwanise kubata vanhu vane chirwere checoronavirus nevamwe vanenge vakasangana nawo yatingati contact tracing.
Tiri kuonawo kuti ZUPCO yakazivisa kuti ine vashandi vakabatwa nechirwere ichi iriyo inotakura veruzhinji. Munoti nenyaya?
Danho rekuti ZUPCO ndiyo yega inofanira kutakura vanhu veruzhinji idanho rekuti hurumende ipapo vari kutaka kupotsa mbichana, nekuti mukaona izvozvo zvaakutaurwa kunzi vashandi veZUPCO vakabatwa nechirwere chekorona. Mazupko aya anga achitaurwa kunyora kwavakaita vanga vachitaura kumagezi kamwe chete pasi. Chifungai kuti kana ZUPCO richiswera richitendera richitakura vanhu apa vamwe vashandi vacho vakunzi vaanacho chirwere, ndo mungatozonge rave kamoto kamberevere kanenge richifamba mabhazi vanhu achibata chirwere ipomo, hatingazombogone kuchikondrora chirwere ichocho. Hurumende inofanira kuti iongorore kuti kunze kweZUPCO kana vachida kuti ZUPCO takure vanhu vanofanira kuti agezwe mabhazi nemazvo kana angopedza rwendo rumwe chete kwaanosvika kugezwa. Asiwo dzimwe nzira dzekuti vanhu vafambise dzinofanira kunge dziripo dzisingarambidzwi, vane motikari dzavo vachizvifambira, vanevo makombi, kuitira kuti chirwere chisangotekeshera nenzira imwe chete. Nzira imwe chete inenge yakanaka kana isina njodzi, asi izvezvi tikuona kuti nzira yeZUPCO ine njodzi, nekuti kana vakaramba vachingoti ndoregai rinotakura vanhu, iwo ariwo muruma maakubatwa vanhu chirwere, zvinobva zvatipa kutambudzika kukuru senyika.
Ko, muri kugutsikanawo here nenyaya yekuteera vanenge vabatwa nechirwere ichi kana kuti vakambosangana vakabatwa nechirwere yatingati contact tracing?
Contact tracing vajonga ichiri kumashure, tinogara tichingogunun'una nekuti contact tracing yedu iri kumashure. Vanhu vari kubatwa nechirwere chekorona vachidzi havana kwavakamboshanya, havana kubva kunze kwenyika, havana hama yavo yakashanya, vari kuwanda, zvichireva kuti contact tracing yedu iri kumashure. Dai vanhu vari kunzi vanenge vakaongororwa kuti ndiani wavakasangana naye akavapa vasati vatapurirawo vamwe. Saka hurumende inofanira kukwinya pakuita contact tracing. Izvozvi vari kumashure chaizvo, tichaita dambudziko kana manhamba evanhu vari kutapurirana chirwere akaramba achikwira tisingazive kuti chimutapuriranwa papi.
Vanga vari nyanzvi mune zveutano Dr. Edgar Munatsi vari parunhare kuBritain neStudio 7. Pane vanhu vakawanda vasungwa pamwe nekurohwa muHarare nhasi muzuva ranga rakarongwa kuratidzirwa neboka riri kuzvidaidza kuti July 31st Movement, ukuwo vanga vari mudzimba vachiti varohwa nemapurisa nemauto. Thomas Siripasi anotipa nyaya iyi.
Mapurisa nemauto vanga akapakatira zvombo afuma akavhara nzira dzose dzinopinda pakati peguta dzinobva mumisha yose inogara veruzhinji, uye vamwe vavo vanga vazere muguta. Nekuda kweizvi vanhu vazhinji vanga vachida kupinda mudhorobha, vanoti vatadza kupinda mudhorobha, zvaita kuti pakati pedhorobha paswere pakazara mauto nemapurisa chete, uye zvitoro zvose zvanga zvakavharwa. Mapurisa asunga vanhu vakawanda munzvimbo dzakasiyana siyana dzinogara veruzhinji, uye vamwe vasungwa vanosanganisira mutauriri weMDC Alliance Advocate Fadzai Mahere nemunyori wemabhuku ane mukurumbira Tsitsi Dangarembwa mushure mekuedza kuda kuratidzira. Vamwe vasungwa mumiriri weHarare West Mparamende, muzvare Johana Mamombe, muzvare Cecilia Chimbiri namuzvare Netsai Marova, avo vanoti vakambopambwa muna Chivabvu. Vatatu ava vasungwa pamwe negweta ravo vaobeshava apo vanga vachienda kukamba yemapurisa vachida kunozivisa mapurisa kuti vari kutevedzera zvakatarwa nedare kuitira kuti vatonge vachibva kudzimba dzavo. Mutauriri weboka revechidiki muMDC Alliance Steven Chuma vashora kusungwa kwaitwa vanhu ava, uye vati zvaitwa nehurumende yava Munangagwa izvi ndizvo zvavanga vakatarisira.
Tafara zvikurusa nenyaya yekuti hurumende yava Munangagwa yaita chinonzi pachirungu onigo, vabetseredza kuti zvatanga takatarisira isusu kuti paitike total shutdown zvive zvibudirira. Saka naizvozvo tichaenda mberi tichiratidzira kusvika zvichemo zvedu zvanzwikwa. Hatigoni kurarama munyika ine uori hwakadai hwekuti mhuri yava Munangagwa chete ndiyo inoguta veruzhinji vachitambudzika.
Mutauriri wemapurisa vapounyati vati havasati vave nouwandu hwevanhu vasungwa muHarare pamwe nemunyika yose, vachiti vachiri kubatanidza mashoko ari kubva kukamba dzemapurisa dzakasiyana siyana. Vamwewo vanogara mumisha yakaita seGlenora neHighfields vakaita savatadiwa Mandudzo avo vane makore gumi nemasere vanoti vapindirwa mudzimba dzavo nemasoja vakazvindikitwa.
Zvaitika ndapindura nemasoja ndarara vatanga vachirova munangara muno vanga vachirova kumadhora Akumadura angida alfa, ripe tisane makumpa hawa. Katapuka nyika tu. Mwezi machi ya lisa doga. Tuwana mapranga, tuwana profe kiti ndaruwa ni masoji. Wanduwa angwela, wanduwa ramari angu ini. Tuzi tiga zuzi. Wanduwa ni spring, angwela mbuma. Sibi ya spring. Awandi trotinye, asudonye. Anishipansu waruwa ya ndo waruwa
ya. Itibaba manduzo, amainyara zae manduzo. Vati wawe kuchikira chirwere che COVID-19 ne upenyu wavo panguva imwe chete. Sezvo vachiti havasisina kuchengetedzeka munyika ichipikirwa.
Saka vakutoita kunge vakutoita zvechitsotsi havachaita zvekutichengetedza takutovatya pane kuti tivati tovimba navo kuti vanhu vakatichengetedza dzatiwo mhandu dzedu because vakutotipindira mudzimba vachitiharasa saka tizototizirawo kupi semaresidence.
Mumwe wasina kuda kudomwa nezita anogara mucherima mumusha weHighfields anoti vaswera vachiita wekiti negonzo nemapurisa nemasoja vachitsvaga chingavararamisa.
Zvango fanasa nhasi opana pandakatogara mukatasa ndiritori muchinjomari asi ndandiri kapende inyaya yekuti kutoshaya zvekuita because makastoma mashomo saka nhasi otangouya panapa tobva tangoona kuti panapa ndipo panoti wandei wani tobva tatouyawo nemari dzedu takutochinjawo vanenge vachipfuura vanenge vachipfuura vanenge vachibuda mudzimba.
Mumwe wavanga vari pamberi peurongwa hwekuratidzira kwanga kuchida kuitwa nhasi uye vari mutungamiriri weboka reta Jamuka vapromisi Mukwananzi vati vacharamba vakavesera hurumende moto kudzamara nyaya yeuori hwavanoti huri munyika yagadziriswa.
Vanhu vari kunyunyuta kuti nyika ino yanyanya uori. Vakuru vakuru venyika varongomora uchi hwenyika vachidya voga vachinyima ruzhinji rweZimbabwe. Saka vanhu vataiwa zvakwana taneta toda kuti zvimire zveuori. Nyika ifambe zvakanaka zvinhu zvese zviite pajikerere upfumo hwenyika hugoshandiswa nemunhu wese ruzhinji rweZimbabwe. Vakuru venyika vakasateerera ticharamba takatsvanya tichiratidzira kusvikira vateerera.
Hurumende yava Munangagwa yakagara yabuda pachena kuti yakanga isiri kuzobvumira kuti kuratidzira kuenderere mberi ichiti izvi zvaizopinza upenyu hweveruzhinji panjodzi sezvo paine chirwere checovid-19 chiri kuuraya vanhu vakawanda munyika kusanganisira mumwe wemauto akabatsira mukubviswa kwava Robert Mugabe pachigaro muna 2017 vaParents Shiri avo vavigwa nhasi kuHeroes Acre.
Muguta reBulawayo vanhu vakawanda vagara kudzimba dzavo uye mudhorobha nekune dzimwe nzvimbo dzinogara veruzhinji kwanga kukakazara mapurisa nemasoja anga achiona zviri kuitika. Kudzanai Musengi anotipa nyaya inotevera.
Kunyange hazvo zvitoro zvikuru mabhangi nemamwe mabhizinesi ange avhura mangwanani sezvaanochiita mazuva ose pazosvika nguva dza1 masikati mabhangi nemabhizinesi aya ange avhara. Mumwe mugari wechikuru uyangozvidoma nezita rekuti amai Chuma ati zvisinei nemaroadblock ange ari mumigwagwa yakasiyana-siyana ange akwanisa kuuya kubhangi kuti azotora mari asi ataurirwa kuti izvi zvange zvisingakwanisike sezvo vashandi vakawanda vepabhangi iri vange vasina kuuya kubasa.
Tauya kubhengi, so kubhengi mastafu asati amo takangomira. Takanzwa kunzi kana stafu yamo tichakudaidzai tichida tivhure kana kuti tichavhura hatisati takusiya.
Nzvimbo dzakawanda dzemudhorobha dzinosive nevanhu vazhinji zuva nezuva kusanganisira pamusika wemuna Fifth Street nepanomirirwa mabhazi paCity Hall kukange kusina vanhu kunze kwemapurisa nemasoja. Studio 7 yashanyirawo dzimwe nzvimbo dzinogara veruzhinji kusanganisira Barber Fields Entumbane Luveve neNgulumane uko kwange kunewo mapurisa nemasoja anga achichengetedza runyararo uye vanhu vakawanda vange vasingaite zvekufamba-famba mumigwagwa sezvinowanzoitika. Hapana mashoko atanzwa ekusungwa, kushungurudzwa kana kurohwa kwevanhu nemapurisa nevechiuto muBulawayo. Asi kune vanhu vakawanda vari kunzi vari kutsvagwa nemapurisa kusanganisira hama yemutori wenhau Mududhuzi Matutu. Asi mukuru weMedia Institute of Southern Africa, Mr. Zimbabwe, Vatavani Moyo, vaudza Studio 7 kuti sangano ravo ratumira magweta kuti abatsire hama dzaMatutu.
Tatumira gweta redu vamwe vane stole kuti vaende kundo isa mapepa kumataredzi mhosva kuti aedze kutipawo gwara kuti mapurisa angakwanisa kutipa sei muzukuru wava Mududhuzi akatorwa. Pane vose vakatorwa vari vatatu, wana asi kuzikamwa kuti aripi, iye umwe chete ndoatoda kuti mapurisa abude pachena kuti akaendepi.
Vevanotengesa pamusika weSekusile Shopping Center muNgulumane amai James Nyemba vati vange vauya pabasa pavo semazuva ose asi bhizimisi ravo harina kufamba zvakanaka sezvo pasina vanhu vakawanda vange vachiuya kuzotenga.
business nasi riri low nokuti vanhu havasi kufamba vari mudzimba vanongofamba bichana bichana vamwe amshuwa vangonzwawo kuti kwanzi kune lockdown uda mwana hana kuzvanzonzwisisa kuti zvanzi haindai kumabasa makasununguka so hatisi kunyatsozwa kuti tingatichabata vanhu chii isusu kusatya kwacho kwataita tazonzwa zvokuruzira yekunzi indai kumabasa kwenyu makasununguka as usual mademonstrations hakuna kuchange kune security ndokusaka taita chivindi chokuuya.
Mumwe wemugari muzvare Sharon Timbe vaudza Studio 7 kuti kunyange hazvo vanhu vakawanda vagara kumba vasina kubuda vachiratidzira zvaitika izvi zvinobatsirawo kuratidza kusafara kweveruzhinji nekusamira zvakanaka kwezvinhu munyika.
Whether people are in the streets kana kuti vanhu vako kumademo panze apo, it was a success because message yasvika kune the relevant authorities kuti people are tired, people are just sick and tired of system yekuluta yanetsa iyi. And kwandiri inini chaita kuti ndisabuda kuti ndiende kudemo, obviously isafety yeupenyu hwangu, my family, yeah, that fear of victimization, safety comes first.
Paive paitwa kurudziro yekuti pazuva ranhasi vanhu vose munyika varatidzire senzira yekuratidza kusafara kwavo nenyaya yehuori uye kusamira zvakanaka kwezveupfumi munyika. Mumwe murongi wekuratidzira uku vaJacob Ngarivhume pamwe nemutapi wenhau Hopewe Uchingono vari mutirongo mushure mekusungwa vachinzi vari kukurudzira vanhu kuita zvemhirizhonga. Nyaya yechikumbiro chavo chekuti vapiwe mukana wekubvisa mari yechibatiso ichanzwikwa nemusi wemuvhuro. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Kudzanai Musengi.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Botswana yavhara zvakare guta rayo guru reGaborone kwemasvondo maviri kutanga nhasi, ichibva yavhara zvikoro zvose pamwe nekumisa vanhu kufamba-famba zvichitevera kukwira zvakare zvakapetwa kaviri kwehuwandu hwevanhu vabatwa nechirwere chaCovid-19. Botswana yava nevanhu mazana masere nevana vabatwa nechirwere ichi uye vanhu vafa vari vaviri. Mumwe wevashamarari vane mukurumbira muAmerica asi asinganyatsozivikanwe kumusha kwake, Willis Conover, uyo aive nechirongwa chinonzi VOA Jazz Hour, aive mushamarari ane mukurumbira munyika dzinosanganisira Poland neRussia nguva yainetsana nyika dzemueastern Europe kuburikidza nekutyishidzirana kushandisa manyepo pamwe nekuita zvimwe zvinhu asi pasina kuridzirana pfuti. Conover akashaya muna 1996 asi akasiya nhoroondo ine remekedzwa zvikuru. Vanorarama nekutenga zvinhu vachizozvitengesera veruzhinji vari kukurudzirwa kuti vazive zvinhu zvinonyanyodiwa nevanhu munguva ino yekuvharwa kwenyika nepamusana pechirwere cheCovid-19 kuitira kuti vakwanise kuraramisa mhuri dzavo sezvo vasiri kubvumidzwa kupinda mukati meguta kuti vanotengesa zvinhu zvavo. Safari Njema anotipa nyaya inotevera.
Panguva iyo vanhu vakawanda vari kuchemera kubvumidzwa kupinda mumaguta kuitira kuti vanotengesa zvinhu zvavo, vamwe vavo vari kuronga mazano ekuva neruzivo rwezvinhu zvinofarirwa zvakanyanya nevanhu munzvimbo dzavanogara. Mumwe wevanhu ndiva Jacob Zenda vekuNational Kumbare, avo vanoti zviri kuvafambira zvikuru zvekutengesa tukumabhodhoro tudiki twokuisira munyu, uyewo vanofamba vachitengesa vari mumbare makare.
Tinotengesa masalt shaker, zvinhu zvakashoreka pakuzviona kana pakuzvitarisa, asi zvinovaraidza. Zvichivaraidza kudaro vanhu vanobva vazvifarira. Kunyange vandinotengesera vanosvika vachibvunza mapraise kana kubvunza mutengo, vanenge vachibvunza kuti ndizvo ndezvemari nemari. Ndovatsanangurira, ndavatsanangurira saizvozvo vanhu vangoti zvinhu zvakachipa.
Vazenda, avo vane makore 20 nemanomwe ekuberekwa, vanoti vanogona kuwana mari inopfuura chiuru chemadhora emaRTGS pazuva rega rega, zvokuti mukupera kwemwedzi vanogona kunge vaunganidza mari inodarika zviuru 30 zvemadhora emaRTGS.
Saka zvaunenge usingabire munhu, iye munhu paanouya achikubvunza zvaanenge achikubvunza mapraizi aanenge uchitengesa, unogona kutaura praizi yepamusoro kana yepazasi zvichienderana nemunhu wacho waunenge wakatarisana naye.
Vazenda vanoti Maria vanowana iyi vanoshandisa mukuchengeta mhuri yavo pamwe nekutenga zvinhu zvinokosha mumba mavo. Mumwe murairidzi pane chimwe chikoro muHarare, amai Sylvia Mwenje, vanoti vanohodha madora akawanda kumbare voaisa mumapakiti madiki anokwanisa kutengwa nemunhu wese. Amai ava vanoti munhu wese anobudirira kana akashandisa njere nemaoko ake. Vanoti Maria vanowana iyi inobatsira zvikuru pamusoro peMaria vanotambiriswa semurairidzi.
Ndakaona kuti usai huri kunetsa zvikuru, hwava kudhura vanhu vari mudzimba. Ndobva ndaonawo mukana wokuti kumbare kunowanikwa madora, saka ndinohodha madora ndichipekawo kuti munhu wese anenge ane mari yake muhomwe ave anokwanisa kutengawo achidyawo nemhuri yake mumba, zvokuti vanhu vakawanda vari kumafarira nekuti nyama yava kudhura.
Amai Mwenje, avo vane makore makumi mana nemana, vanoti munguva ino yezvirwere zvakawanda munhu wese ari kushuvira kudya zvine utano.
Iko zvino vanhu vanoda kudya kune utano kwakaita semacarrots, asi ukatarisa munana Pick and Pay, munana OK, macarrots, magreen beans, magreen pepper zvava kudhura. Saka ndakaona urumwe mukana iwoyo kuti ndinoinda ndonotora kuvarimi kumbare. Ndatora kuvarimi ndouyawo ndopeka zviri affordable, vanhu vanotoya vachitotenga, zvokuti pazuvawo ndogona kutengesa 20-25 mapackets.
Amai Mwenje vanoti vanokoshesa utsanana sezviri kukurudzirwa nenyanzvi munyaya dzezveutano, zvekuona kuti maoko agara akachena pamwe nekuchenesa nzvimbo yavanotengesera. Vanoti vose vanobata mapakiti anenge aine zvinhu zvavari kutengesa anototanga ashandisa masanitizer kugeza maoko.
Ndinotofamba nesanitizer yangu. Vanenge vachida kusarudzawo vaya zvandinichitengesa kuti munoda kubata paketi remadora, munoda kubata paketi remacarrots, ndototanga ndasanitize.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi dzinoti vanhu vanorarama nekutengesa mumigwagwa nepamusana pekushaya mabasa muZimbabwe vava kudarika zvikamu makumi mapfumbamwe kubva muzana, vazhinji vavo vari vanhukadzi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Safari Njema.
Munhau dzemitambo, mutambi wemuZimbabwe ari kunwisa zvibodzwa pamadiro kuFrance Tino Kadewere ari kutarisirwa kubatsira chikwata chake cheLyon kuti chitore mukombe weFrench League Cup apo chiri kusangana nePSG nhasi manheru. Michael Okariati anotipa nyaya iyi.
Kana akasarudzwa kutamba mutambo uyu, uri kupa Kadewere mukana wekuratidza unyanzvi hwake apo ari kugumana mapendekete nevakomana vane mukurumbira munhabvu pasi rese vakaita saNeymar wekuBrazil naAngel Di Maria wekuArgentina, avo vanotambira PSG. Oyo ndiwo zvekare unenge uri mutambo mukurusa wakadevere kubvira atanga kutamba nhabvu yepamusoro kutanga neHarare City achienda kuLe Havre kuFrance adarika nekuDuju Gardens kuSweden. Mucheveri wemutambo wenhabvu Valoid Tapera vanoti vari kutarisira kuti Kadewere achadadisa nekukanda zvibodzwa kana chibodzwa kana apiwa mukana wekupinda munhandare.
Haizi kutarisira kuti anogowesa oti mufana ari kutamba arudadisa ari kusumudzira nyika zvakanaka kuti anogona kugowesa hao kana hwane kasi anengadi anenge agowesa.
Neymar ndiye achange achitungamira kutsvagira PSG zvibodzwa sezvo Kylian Mbappe asipo mushure mekukuvara apo PSG yakasangana ne Saint Etienne mune imwe finali. Mumwe mucheveri wenhabvu muZimbabwe vaMalvin Munyoro vanoti Kadewere akakwanisa kuzvibata anokwanisa kusvika pana Neymar.
Uyo uyo anogona bhora ende akaramba nechinangwa kake akaisa effort anogona kusvika. Ana Neymar vayaka tinokadewere kumberi anogona kufurira.
Lyon iri kuda zvakanyanya kutora mukombe uyu mushure mekutatarika mumitambo yeLeague iyo yakapedza iri pachinhano chechisere. Final E yaifanira kuve yakatambwa musi wa 4 kubvumbi asi kamiswa nemhaka yechirwere cheCOVID-19 icho charova pasi rese. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Ini ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.